Mumwe murimi webhinzi anoti ari kutadza kuendesa bhinzi rake kudepoti reJMB kuBanget ndivaKingston muJerry. VamuJerry vanoti vedzimotokari vari kuda madhora maviri ekuAmerica kutakura saga rimwe chete, mari yavanoti vanenge vasina.
Mari dzavari kuchaja dzachifama ansarasa izvozvi pamuri kuona ndichibva apa ndiri pambidzi apo pamuzvambuwa apo ndakaonza ndofunga 2 chanzosiya dzimba handichida, asi moto yakati ndiriva inini $2 per day zvikabva vachoda yusi. Anzona sakazuka kuleta mari iyoyo nemari yaunozobhadhara kunoku unozoona kuti murimi pano zvawashandira unenge uchiakaema profiti unozoona kuti netransport cost nezvimwe wasara usina chawanyasa.
VamuJerry vanoti vari kutadzawo kutengesa chibage chavo vachinzi chibage chavo chichiri chinyoro.
Izvozvi tine chibage chiri kumbao chiri kubiwa nembavha chiri kunzi chinyoro handitika chikutoishura kudai paizuva anonzi machi ekuomesa madhiravu.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe murimi wekutsilon mudunhu rezvimba vatakunda maposa avanotiwo zvakare mari yavo yemaringazuva kana kuti masunflower avakaendesa kuJMB mwedzi wapera haisati yauya. Vamaposa vanoti kana mari yezvimwe zvirimwa zvinorimwa nevashoma ichinonoka, vanoti mari dzanyanya kunonoka kana varimi vakawanda vave kuendesa chibage.
Ndakasanga dambudziko rekuti ndakadhivhara masunflower wangu mangai 2 times musi wa27 May kai ndakazobharira mari yacho kusora zvino tatinema donawati areti manji yasiti mani saka inenge iri swipe kamugonotenga mumashopu vadobhera 620 padhora saka ndakatengesa tainge iri kuma320.
Mumwe murimi vaonias mawadza vanoti mari dzekuAmerica dzakavimbiswa neJMB hadzisi kubhadharwawo nenguva kunyange vakamanikidzwa kuvhura maakaunti emari dzekuAmerica kana kuti nostro accounts
vachitokandira $90 paevery time yemasunflower. Saka yapandandazocheka kuti akaunti yachakamira sei haina kuri vhizha vatoti vari mena bhengi chinhuwe kuti sei isina kupinda.
Mutungamiri werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union of Zimbabwe amai mai wePGT vanoti dambudziko rekudhura kwekutakurisa zvirimwa rakatekeshera nyika yose zvisinei nekuti JMB yakavhura madhepoti madiki munzvimbo dziri kure.
Varimi vanorima zvirimwa zvinotengeswa kumaJMB ndepo vane dambudziko guru pakutakura zvirimwa zvavo kuendesa kuJMB iri munharaunda mavo. Nyangwe hazvo JMB yakavhura madhepo munzvimbo dziri kumaruwa asi vazhinji vano toda chokutakurisa kuti vasvike kuJMB depo.
Ongororo yaitwa nestudio 7 inoratidzawo kuti michina yekuomesa chibage yakaiswa mumadhepoti eJMB mudunhu remashonaland west haina kumbobvira yashanda. Patabvunza kuti sei mari dzevarimi dziri kunonoka kuuya asi vakavimbisa kubhadhara varimi mumazuva maviri uye kuti sei michina iyi yakauya isingashande uye yakaita marii, mutauri weJMB vaNixon Kanyemba vanoti vanga vasati vapiwa mvumo yekupindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo kunyange vati mhinduro dzavainge vakagadzira dzichiri kuvakuru veJMB.
Ini zvandoita iwono ndipambvunza ndinopindura rit ndinoendesa kuvakuru kuti rit mhinduro dzangu ndedzidzidziri saisichini chavo tinderera varingotinderera varingotinderera.
Gurukota redunhu remasunderland west amai Mary Muliswa Chikoka vakabvuma kuti migwagwa yaisi kugadzirwa nemakanzuru kunyange vari kupiwa mari nebazi reZimbabwe National Road Authority kana kuti zinara pavakaita musangano nevakuru vemakanzuru muna kubvumbi gore rino. Amai Muliswa Chikoka vanoti kusagadzirwa kwemigwagwa kunoita kuti mari dzekufambisa nekutakurwa kwezvirimwa kudhure. Asi makanzuro anoti mari yekugadzira migwagwa inouya nguva yapera uye inouya iri mari yemabhondi emunyika asi vanogadzira migwagwa vachida kubhadharwa nemadhora ekuAmerica. Ndakamirira studio 7 muchinhoi ndini Nunurai Jena.